Buku 3 Kukunda na Mwari Nungamidzo Tarisa teerera uye ugodzidza zvidzidzo izvi zvinobva muBhaibheri uye ugouye ukakuenda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 13. Gideoni nomutumwa waMwari. Vatongi 6 ndima 1 kusvika ndima 24. Vanhu veIsraeri vakarega zvakare kuteerera Mwari uye vakaita zvinhu zvakaipa. Saka Mwari akabvumira vamwe vanhu vainzi vaMidian kuti vavatonge kwamakore manomwe. VaMidian vakaparadza zvirimwa zvavaIsraeri. Ipapo vaIsraeri vakachema kuna Mwari kuti avaponese. Rimwe zuva mumwe murume ainzi Gideon akanga achipura gorosi muchisviniro chake chewine. Akanga achivanza gorosi kubva kuvaMidian. Mutumwa waMwari akazviratidza kuna Gideon ndokuti, Jehovha anewe. Iwe murume wesimba noumare. Gideon akapindura achiti, Asika, ishe wangu, kana Jehovha anesu, seiko zvinhu zvose izvi zvakaitika kwatiri. Asi Jehovha akakurudzira Gideon achiti, Enda nesimba rauinaro, uponese Israeri kubva muruoko rwavaMidian. Handisini ndakutuma here? Gideon aiziva kuti imba yake ndiyo yakanga iri dukusa murudzi rwake, uye iye ndiye akanga asingakoshi kupfuura vose mumhuri yake. Asi mutumwa waMwari akatiwo kwaari, Ndichava neve uye iwe uchauraya vaMidian vose pamwe chete. Gideon akapa mutumwa chipiriso. Mutumwa akagunzva zvokudya zvechipiriso netsvimbo yake. Pakarepo moto wakabvira uye mutumwa akanyangarika. Ipapo Gideon akaziva kuti Mwari akanga ataura kwaari.